taonere edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our elections system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro, Dr. Guni?
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report, muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbowo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sezvo tatarisana nesarudzo.
Ndikubatei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZANU-PF vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo humbowo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuribudisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndopavakubudisa this so-called investigative report.
Matanho api akatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu iri nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi, makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. Mukaona zvavari kutiwo ndo marecommendations. Varikuda kutoti Zimbabwe isungirwe kuti iise nyaya dzemabhizinisi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo. Ngavaitiri dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachiti kwete kuda kunyepera vanhu.